This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, zvita 23, 2014. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vobatsira vanoshupika muguta iri. Zimbabwe yoshorwa nekutumira vakasukuwere kunyika yeCrimea. Vagari vemuHarare vanoti kanzuru ngaigadzirise mvura iyo iri kubuda yakasviba mupombi dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanoshaya muguta reHarare vatanga kisimusi nhasi apo meya veguta vaBernard Manyenyeni vapa misha inochengeta vanhu ava pamwe nevarwere vari muzvipatara zvekanzuru zvipo zvekisimusi zvinosanganisira chikafu nezvimwe. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Rudo rwaratidzwa navaManyenyeni kune vakwegura nherera uye varwere zvasiya vamwe zvikuru vange vari muzvipatara vachisvima misodzi. Kunyange hazvo vanhu vazhinji zvikuru sei kubva kumisha inochengeta nherera nevakwegura vafara, zvaratidza kuti zvinorwadza kugara muchipatara panguva yezero rekisimusi sezvo vamwe muzvipatara vasvima misodzi mushure mekupiwa zvipo navaManyenyeni. Pachipatara cheBeatrice Infectious Diseases, vamwe varwere vange vari kurwara zvekuti vange vachitadza zvekutotambira zvipo uye vamwe vavo vakwanisa kunyemwerera chete senzira yekutenda meya veguta. Kuchipatara cheWilkins, hama dzevamwe varwere dzachemawo mushure mekusangana nameya vachipa varwere zvipo. Mukuru anoona nezvemabasa eutano muguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvaitwa nameya zvinosimudzira mweya yevarwere uyewo zvinoita kuti vamwe vavo vapore nekukasika.
Kurwara hachisi hakusi kuda. Munhu anenge arwara anenge angorwarawo. Saka kuti agare Christmas yose ari muchipatara zvinhu zvinonyanya kuita kuti marwadzo atowedzereka, uyezve anenge asina hama neshamwari dzake dzaanoda kunge ainadzo panguva iyoyo. Saka zvakakosha kuti guta richitungamirirwa nameya waro riende kunovaona varwere ava vari muchipatara, kubva wapawo magifts zvinovarakidza kuti kune vanhu vanohanya navo even though vari muchipatara.
VaManyenyeni vati kanzuro yavo inoda kubatsira vanotambura nezvinhu zvakawanda chose, asi gore rino yatadza kuita izvi nekuda kwekuti makambani anotsigira homwe yameya yokubatsira vanotambura HF Fund akaomerwawo.
Nyika yakaoma zvekupa zvishoma, asi vari kuda rubatsiro vakawandisa. Ndinova kutenda basi rakaitwa nekomiti yeHF Fund nezvezvo zvakakwanisa kuunganidza izvozvi nezvatakwanisa kupa nezvatiramba tichipa pamberi. Makambani chavanga akaomerwa, asi takawana vachikwanisa kutibatsira kuti HF Fund yegore rino inge ine zviwanikwa zvatakwanisa kupa vanhu nhasi.
Kunze kwekupa chikafu nezvimwe zvakaita sesipo nembatya, homwe yameya inobatsirawo vana vanoshaya nemari yechikoro muzvikoro zvakasiyana-siyana pamwe nemauniversities. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Dzimwe mhuri kwaMutare dzatarisana nedambudziko rekushaya chikafu, mbatya, magumbeze, mvura yakachena nezvimwe zvichitevera mafashamo emvura maMutare muguta. Izvi zvapa kuti mhuri idzi dzipoteri pachikoro chehurumende chemurawa Hill Primary. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Apo vamwe vari kugadzirira kupemberera zuva reChristmas vari pamisha yavo vakadekara havo nemhuri dzavo. Mhuri dzinosvika makumi matatu dzekwaMutare hadzina pekuisa musoro mushure mekunge dzimba dzavo dzapinda mvura iyo yakaparadza midziyo yavo nezvekudya. Mvura iyi inonzi yakayeredzawo mumwe mwana achibva ashaya. Mumwe wevamwe vakaparadzirwa misha munzvimbo yeZimta Park ndiamai Roseline Mandeya, avo vanoti mafashamo aya avasiya vari pamhene.
Pari kugara ndo pari kutinetsa chine dzimba dzakapwanyiwa pwanyiwa. Saka tochagora nebatsirwawo tione pekugara nechikafu chokudya pana vanozozvinetsa nezvekupfeka nhumbi dzese dzakapera kuenda.
Vamwe vakatasana nedambudziko iri ndiamai Shila Musenga, vane musha wavo wakaparadzwa zvakare mumusha weZimta Park, avo vakanopotera pane chimwe chikoro mushure mekuirwa nedambudziko iri.
Aini chandotokumbira hangu ndechekuti vatiwanirewo pekugara. Izvozvi zvikoro zvaakuda kuvhurwa, tiri kutoshupika, hatina kana information yatati yatapuwa.
VaDavis Manikai vanoti pachikoro pavari kugara pari zvino hapana mvura inovakwanira zvekuti vave kutya kuti zvirwere zvichatapuriranwa.
Hatina mvura yekuti wekushandisa kana tiri kumumba. Zvinoda kuti vanhu vacho ikimbi yacho ne ikanzi vagadzi kuti tonishandisa mvura yacho kuti izvozvi hatina kana mvura.
Vakuru vanoti hakupa ronda wati nhunzi dzikudye. Muzvare Agnes Chikii vane musha wakaparadzwawo nemvura, vanoti mari yavange vakachengetera mwana wakuchikoro yakatsakatikira mumvura yemafashamo.
Ndaikumbirawo kubatsirwa nepekugara nehembe nechikafu nemari dzemaschool fees dzakapera kuenda, saka hatisisina nepekutangira kuti tichadini nemishonga yematoilet.
Mumwe mukomana wechidiki vaHenry Dzaida vari kupinda chikoro mugore rechitanhatu kuchikoro vanoti mabhuku avo ose akatsakatika mumvura pamwe chete nemari yange yakachengetwa.
Dambudziko rangu ndekuti mabhuku andandatengerwa akayeredzwa nemvura and nemari yeschool fees yakayeredzwa nemvura, saka ndachikumbirawo kuti ndibatsirewo paschool fees nemabhuku ekuendesa kuchikoro.
Amai Lucy Yangarevhume vanoti pari zvino vachiri nekutya kukuru zvichitevera kushaya kwechikomana Tembani Matika echo change chine makore manomwe ekuberekwa.
Nyaya iri kunetsa ndeyekuti hana dzedu hadzisati dzateramira kubva padambudziko ratakasangana naro. Saka kunyangwe takaiswa pano nzvimbo yacho yatiri iyo hazvisati zvambotiramira. Zvinhu zvingatonaka kuti munhu ange apa ari kuona kuti ndaapakati. Notiri kutongotya zvekuti chiichi chaitika kubva pano. Nyaya yeshero tatanga tiri mataigarawo matakasununguka kuti munhu pake. Iyo zvi tinenge tiri kushewa matoilet tiri pano. Asi ugaro hwacho unongoti nekuti vanhu tadi tangonzi endai ipapo. Zvinhu zvinenge zvakaoma.
Mukuru wesangano reRed Cross kuno kwaMutare vaPaddington Munjoma vanoti sangano ravo richiri kuona makuriro akaita dambudziko iri kuitira kuti ringe richizokwanisa kubatsira nemazvo. Kanzura weWard 16 kunova ndiko kwakawirwa nedambudziko iri vaRichard Mupfura vanoti kanzuro yavo iri kuita zvose zvainokwanisa kuti mhuri idzi dziwanirwe pamwe pekugara zvikoro zvisati zvavhurwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemunyori weguta vaObert Muzawazi pamwe chete nameya weguta reMutare vaTatinda Nhamarare pamusoro pedambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 waMutare, ndini Lweda Moyo.
Gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa vaSevia Kasukuere vakonzeresa mutauro nerwendo rwavo kuCrimea, iyo yakatorwa nechisimba neRussia kubva kunyika yeUkraine. Kushanya kwavakasukuere kunyika iyi kuri kushorwa zvakanyanya nenyika yeUkraine. Munyori mubazi rehurumende vaJoy Bima vati havangatauri nezverwendo urwu sezvo vari pazororo. Mumiriri weEU muZimbabwe vaVandame vatiwo havana zvizhinji zvavangaite kuZimbabwe sezvo chibvumirano chekusadyidzana neCrimea chiri cheEU chete kwete cheUnited Nations. Studio 7 aina kukwanisa kubata vakasukuere kuti tinzwe divi ravo. Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaClifford Mashiri kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Rwendo rwa vakasukuwere kuenda kuKrimea vabva mukusarudzwa kuita komisar wezanu PF. Kunotyirwa kuti vari kundotsvaga zvombo, zvombo zvekuzorwisa vanopokana navamugabe mumaelections achauya muna 2018. Zvinotarisirwa kuti ava vezanu PF vari kutsvaga zvombo nekuti Zimbabwe ichine zvirango zvakatemerwa zvekuti vasatengeserwe zvombo neEuropean Union. Pamusoro pekunge vari vanopota vachiponda vanhu nekurova vanopokana navamugabe. Nyika iyi inonzi Crimea imwe rutivi rwenyika yeUkraine rwakatorwa nechisimba nenyika yeRussia ichifurira vanhu vanogara muCrimea kuti tinokutsigirai kuti muve nyika yakazvimirira pachezvayo. Saka zviri kubva mushamwari weRussia neZimbabwe unobvira panguva yekunge Russia ichitsigirana neZimbabwe oro neZanu PF kuUnited Nations kuitira kuti Zimbabwe iswe zvirango zvinorwadza payainge ichiponda vanhu muZimbabwe kunana 2002 nenguva dzinotevera mumashure macho.
Asi izvi zviri kuitwa neZimbabwe zvinosiya ukama hwayo neEuropean Union hwava papi chaizvo?
Inosiya ukama hwayo neEuropean Union husina kumira zvakanaka. Mukuona kwedu vanoongorora tinoona kuti iyo European Union ndiyo iri kutoratidza kurwerwa rute pane zviri kuitika kuZimbabwe zvinosanganisa kupiwa kwezvemabhizinesi macontracts kuChina. China iri kutora macontracts anokosha chaizvo kumadiamonds nekune zvimwe zvinhu zvinocherwa pasipevhu. European Union yakutoratidza iyo kuti tanonoka, taakupedzerwa, ndo maonero atinoita.
Nyanzvi munyadza zvokudyidzana nedzimwe nyika vaClifford Mashiri vari parunare kuBulgaria naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reNational Offenders Union Zimbabwe rinoti harisi kufara neurongwa hwekanzuro yeguta reHarare wekupa basa rekutora mari dzemitero kubva kune vanotengesa mumigwagwa ava kune masangano anovamirira. Mukuru weNational Offenders Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vanoti danho iri richatoita kuti kanzuru itadze kuwana mari yakawanda yemitero kubva kune vanotengesa ava sezvo paine mukana wehuori. VaWadzai vanoti mamwe masangano akapiwa basa iri ane nhoroondo dzeuori. Vanotengesa miriyoni nezvimwe zviduku vanonzi vanotarisirwa kubhadhara madhora matatu pazuva, kuchitiwo vane misika yemaflea market vachitarisirwa kubhadhara madhora ari pakati pemasere negumi pazuva. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kudivi reHarare mushure mekunge tabata meya weguta vaBernard Manyenyeni, asi vati tibate munyori weguta vatendai Mahachi avo takundikana kubata. Ngatinzwei hurukuro yataita navaWadzai.
City of Harare yakadeedza maunions anomirira mavenda achiti ivo vanoda kuti maassociations aya avabatsire kukolekta mari kubva kumavenda mataxis avakaproposa ayaya. Isusu pamameetings acho naSSC National Vendors Union taingobuda pachena kuti aiwa mukagara matanga kushanda muchidaro kuti munopa maunions kana kuti maassociations simba rokutora mari kumavenda, muri kuexpose mavenda kucorruption. Nokuti tikatarisa mafambiro anga ari kumboita vending kumashure kwapfuura uko, mavenda anga ari padambudziko rokubirwa mari nemamwe maassociations anongouya anongonyuka nhasi mangwana uchamaoni anongonyuka ongotora mari kumavenda. Saka tanga tichiti isusu hazvifanirwi kusiyirwa maoko emaassociations.
Koiyo kanzuro iri kupawo zvikonzero zvakadii zvaita kuti isange ichitora mari kune vanotengesa?
Ndingati pamameetings ataipinda isusu seNational Vendors Union takaona kuti panga pane mangange pautungamirwe kusito Farare. Vamwe vanga vane idea yekuti ngavakolekte ivo, vakawanda vacho ndovanga vane idea yekuti havagoni kusubcontractor nyaya yekukolekta mari idzi kumavenda. But amino politics dzakazoitika mukufamba kwanga kwaita nguva kwakuendwa kumakongress emamwe mapato, tikaona vaya vanga vachimbosimbisa nyaya yekuti isusu sesiti ofara tisokolekta mari vaakuita backtrack. Saka havana mareasons akajeka zvavo, vanowirirana nezvizvo zvatinotaura zvokuti corruption inogona kuzowanika yava kunyuka ipapo. Reason yavo hombe yavakangobvisa naye ndeyekuti hanzi imimi semaunions mune control iri direct kumamembers enyu. saka tokupai mukana wewe kuti mukwanise kudila nechi nema members enyu. But isu tikaudza kuti no mwana ava vari mobile anogona kunge ari papa nhasi achishandira pakona Leopold takawira naNelson Mandela nhasi, but mangwana unomwana ava kuna Julius Nyerere, unomwana ava kupakeda. Saka vanongofamba vachingochinja-chinja. Saka havana control kuti maassociations ane control nepanogara mavendors kunyeba pamadziviri atinoita mashandiro emavenda.
Vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reHarare Residents Trust rinoti kanzuri yeguta reHarare inofanira kugadzirisa pombi dzinofambisa mvura. Idzo rinoti dzasakara uye dzave kukonzera kuti mvura iri kubuda mupombi idzi ibude yakasviba uye ichinuhwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemukuru wesangano iri vaPrecious Shumba.
Chakakosha ndechekuti wanofanirwa kumwa mvura iyi wari kuiona yakadini. Wazhinji wari kututsumwa kuti mvura iyi ine zvinhu zvirimo uye ine rumwe ruvara rwakapfumburuka, zvinoita kuti ivo pachavo varege kuigamuchira semvura inomwika. Kunyangwe vana mazvikokota wesitofarare vachitaura kuti yakachena, hapana munhu anoisa muromo wake mumvura yaari kuona kuti ine zvinhu zvinogona kukuwadza utano hwake. Saka pawari kushungurudzika kuda kuedza kuti vanhu vagamuchire chete pfungwa dzavo dzekuti mvura iyoyo ine tsvina yakachena, chikuru ndechekuti ivo ndavagadzirise zviri kudikwa nevagari.
Asi ivo vanhu vemuHarare vari kurarama sei zuva nezuva takatarisa dambudziko irori nyanya remvura yakachena?
Kunzvimbo dzatingati dzekumalow density area kaita sana Borodeo, Mount Pleasant, Greendale, Highlands, kunzvimbo idzodzo vanhu vazhinji vanorarama nemigodhi iri padzimba dzavo, ngekuti vazhinji wacho vanhu vanga vane mari dzavo. Asi tikaenda kumabvirazuva kweHarare kwakaita sekunana kudana Tafara Chizhanje nakugarga kushinga kunana Seco Cement, Mandara, Greendale, tinoona kuti nzvimbo idzodzo dzakacherwa migodhi padzimba dzevanhu. Migodhi iyoyo isina kudzika ndiyo imwe nzira yavari kuwana mvura, uye kune dzimwe nzvimbo vari kushandisa migodhi mabhohos akacherwa neUNICEF mamwe masangano kusanganisira makereke. Asi zvibhorani izvozvo dzimwe nguva zvinowandirwa zvofa, poshaikwa anokwanisa kutungamira kuti zvigadzirwe. So iri ndiro dambudziko zhinji riri kuitika, kuti kune dzimwe nzvimbo taakuona kuti fanga sekumabhuku kwagara kuri kutiitika mhirizhonga muzvibhorani, nekuda kwekuti vanhu vanenge vari kurwira mvura uye kuchiitawo makoronyera kunana Glenora anenge achizviti iwo anobhadharisa vanhu kucherwa kwemvura, zvinozoita kuti vanenge vasina mari vanononoka kuchera mvura yavo.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Studio 7 yabatawo meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni, avo vatenda kuti nyaya yemvura inoda kugadziriswa.
Nyaya yemvura iri kuvanduka zvishoma nezvishoma, mvura kune dzimwe nzvimbo yakutanga kuenda. Asi ndirikugamuchira chimwe chichemo chiri kubva kuvagari, vamwe vari kuti mvura iri kuuya isina kuchena zvavanotarisira. Inyaya tiri kuongorora kuti chii chiri kumbonyanyoitika, nekuti isusu kana taakupomba mvura ichiti mpinde muvagari, tikutarisa kuti inge iri mvura yakachena inonwika isina kana chainombopomerwa. Asi ndiri kusangana nekakunyunyuta kakati wandei kevagari vari kuti meya, mvura yenyu imwe iri kuya ine tunhu tunongwa nhongwa turi mairi, vamwe vandonditumidzira nemifananidzo yacho. Saka zvinhu zvatiri kuongorora kuti tiri kupedza dambudziko wani tichipinda mune rimwe. Saka mvura iri kuuya ngaiuya yakati chenei, vagari vachiitambira vasina kuidaira mairi kuti mvura yakachena inonwika isingazizisi.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare. Mumiriri wematopo South mudare reparamende vaSol Magalima Ncube vanoti mhuri yakashaya kumatopo South nemusi wechishanu mushure mekuputika kwetangi regasi ravakanga vachishandisa muchitoro chavo icharadzikwa mangwana mudunhu iri. Mhuri iyi yakarasikirwa nevanhu vana munjodzi iyi. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaNcube kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Vatara zikwa mangwana makuseni, ditatora ma bodi zacho kumapisa mochari, makuseni at 8 o'clock. Teniti vata, taenda kunovara zika anektu nyongona business center.
Tichitarisa zvakaitika munharaunda yenyu izvizvi zvamungakurudzire vamwewo vari kuwanikwa vachishandisa gas pari zvino tichitarisa kuti takatarisana nezuro reChristmas.
Kota kuti vanhu vawane kudzidziso rakati wandei, some sort of awareness campaign yemagasis kuti how dangerous it is. Then kuti kana waisa oni that gas stove kana kuti fridge then ubva waita light on at the same time so that it doesn't evaporate. Sazari pameya on air.
Imi semiriri weimomo mumatopo South zvii zvimwe zvamungadewo kutaurira vagari vemunharaunda yenyu takatarisa iro zororo iro rinore Christmas nenyu here.
Vanhu ava drive zvakanaka mumaroads edu because everyone anonga akumhanyira kumusha kutaende ku Christmas drive carefully kana wazwa watoneta then zorora mbozorora just pull off the road and mbozorora mbichana then you continue the journey yako.
Avanga vari mumiriri wedu nhurematopo South vaSoul Magali Mancube vachitaura vari parunare namafulafu muhlanganya uye weStudio 7 vari kumatopo South. Zvichakadaro, bazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe nhasi rayambira vatyairi vedzimotokari kuti vafambe zvakanaka mumigwagwa apo mapurisa ari kuti kwafa vanhu vanosvika 31 munjodzi dzakasiyana-siyana kubvira pakatanga svondo reKisimusi. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti uwandu uhu hwakaenzana neuwandu hwenjodzi dzegore rapfuura panguva imwe cheteyo. Vanotizve vanhu gumi vakafira munjodzi kumasvingo ukuwo kumateveleland South kwatofa vanhu vanomwe. Mukuru mukuru weTraffic Safety Council of Zimbabwe vaObio Chinyere vaudza mutungamiri Nkomo Studio 7 kuti kunyange hazvo migwagwa isina kumira zvakanaka munyika, njodzi dzakawanda dzinokonzerwa nekukanganisa kwevatyairi.
Chekutanga, tinokumbira vatyairi kuti vasamhanyise motikari zvinopfurikidza mwero. Mukati atsanjodzi zhinji dziri kukonzerwa nevatyairi vari kumhanya zvakanyanyisa. Ndo chekutanga. Chechipiri, tinokumbira kuti vatyairi vaedze kufamba masikati. Nguva ino inguva yemvura, saka usiku kuchinaya munhu anyatsoona. Saka kana chikwanisika, tinokumbira kuti vanhu vaedze kufamba masikati. Kunze kwekuti kana zvatomanikidzisa ndopangazofamba manheru. Chechitatu, tinokumbira kuti munhu asati apinda mumugwagwa ngaatarise kuti motikari yake yakakwana zvinhu zvose here, haina chakafa here, mazira ake matai akanyatsonaka here. Munoona kuti dzimwe njodzi zhinji dzinoitika muno muZimbabwe injodzi dzekuti vhiri raputika, ende kazhinji chinokonzera kuti vhiri riputike ranga risina kunaka, ranga richifambiswa. Chechina, tinokumbira kuti vanhu vasazadzise motikari dzavo overloading, vangozadza zvine mwero. Tinonyanya kukumbirisa kuti vanhu vasadhakwe pavanenge vachidrive. Imwe njodzi yatiri kuyambira futi vafambi vomumugwagwa ndeyekuti mvura iri kunaya, muchazoona nzinyo hova orenji nzizi dzotanga kuzara. Vatyairi kana mangosvika mukaona kuti hova iyi yakazara, musamanikidze mumugwagwa webridge iroro, mirai mvura kusvika yadzikira pasi muzoyambuka zvinyi.
Zvii zvamungati ndizvo zviri kunyanya kukonzera njodzi mumigwagwa munyika?
Chikurukuru chinokonzera njodzi muZimbabwe imhosva yadhiraivha. Tatichiti mhosva yadhiraivha, mhosva yadhiraivha kazhinji ndiye anokanganisa kuovhateka, ndiye anoovhaspida, ndiye anoovhateka pablind spot, ndiye anoovhateka kune motikari iri kuuya, ndiye anonwa hwahwa achiziva kuti achapinda mumugwagwa, ndiye anoovhaloada motikari, ndiye anoti kana akaneta anoamba achizvimanikidza kuti asvike kwari kuenda panzipo kuti ambozorora.
VaObio Chinyere ndo Managing Director weTraffic Safety Council of Zimbabwe vanga vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo Studio 7 vari muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisa kubata Studio 7 pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Tinodawo kukuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voashona. Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti uwandu hwevanhu vafane chirwere cheEbola hwapfuura zviuru zvinomwe nemazana mashanu, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi vave kupfuura zviuru makumi maviri. Asi zvinonzi nyika dzanga dzakanyanya kutarisana nedambudziko iri iLiberia neGuinea. MuSierra Leone uwandu uhwo hunonziwo huri kuwedzera. Munyore mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti nyika dzepasi rose zinofanira kugara dzakagadzirira kupararira kwechirwere ichi zvakare. Sangano remunyu yokure Community to Protect Journalists rinoti vatori venhau makumi matanhatu vakafa mugore rino chete vachiita basa ravo. Vatori venhau vakawanda vakafira munyika yeSyria, Afghanistan, Pakistan, Paraguay neCentral African Republic. Upfumi hwenyika yeAmerica hwakakwira zvisati zvamboitika mukati memakore gumi kubva muna chikumi kusvika muna gunyana. Vanhu vemuAmerica vanonzi vatanga kutenga zvinhu muzvitoro zvapa kuti upfumi uhwu hukure. Iko zvino tombonzwa vanhu vachikwazisana pazororo reKisimusi.
Ndiri vaMorgan's Richard Shangrai. Ndine chishuwo chokuti vana veZimbabwe, vana vese muri dzese dzeZimbabwe dzive netarisiro kufara muChristmas nemunew year. Ndoziva zvinhu zvakakomerai, asi ngativei netarisiro patikurana kuti patinovhura mumwe muti Mwari angatipa mumwe mukana kuti tigokwanisa zvekugadzira upfumi nemagariro evanhu mugore rinouya.
Ndinigadzira Chirumanzu wokwaChirumanzu. Nhengo yeZanu PF tinokurudzira kuti kuve norunyararo, tirime, tigute. Tinoti kuvatereri Studio 7 yesi Krismasi tikushuvirai gore dzarakanaka. Isusu veZanu PF vari kumativi manenyika, moziva vokumusha, tibudirire sedzimwe munyika. Mazidhinyu vateriri veStudio 7.
Aje ndinemwa vaye chofaro jure iri kuno bogaimo mai iri mubagisa avo vose vari muStudio 7 klasi iri mubagisa avo shawari pamuzeni iri vose muchibati kachive nekrisma zvakanaka. Kurukuru kuna vamatongo ziriko vakwazi vavo futi aya vachiramen takamuchumbe kwakafada namushangano kaizoperi sure ndivi yedu muri yaborose ine iri kutatamurika umwe uri vamwe vari kuzeya asi vamwe vari mumazimbo iri kuvakwazi kuti ative nekrisimasi yakanaka yaachosvarudzure wekumazimbo sauti vakanyira NDC akatangisa musangano wacho kuno kumazimbo sauti.
Ini ndinonzi Talent Jumo from Castle Sisterhood. Tinotsikwa muri mese ivai nezororo rakanaka reChristmas, uye patinenge tichipemberera tiite chimadzina yedu nevasikana vanzwo vakasununguka munzvimbo dzavanenge vari. Merry Christmas to you all.
Aiva vateereri tavatasuka kumagumo echirongwa chedu asida kuyeuchidzai kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yenjodzi mumigwagwa tatarisana nezoro rekisimusi negoredzva. Anokuoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemiri nichitumirai zvakanaka vateereri ndekusiyai mina Sandra Nyaira na Chris Gande.